president vanga vachidyara miti nekuti vakati vovaluda kuti mwedzi uno waDisemba uve mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa tichidyara miti tichichengetedza environment yedu saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu
saka pane vapfuurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabber bullets vapedza kudaro voshandisa matiga so they were shooting three different types of arms zvarohwa nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition
saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadze
varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana zvichava nemumwe unochengetedza vachamisa roti bara chairo rapfuura nepasaidi penzeve yake richinotienda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru
saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii
aiwa vanhu vanga pari paclinic ka saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyaya dzavo vamwe vauyawo kuzovanga vachiitwa napresident
tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa manga maitawo here danho iroro rekuzivisa mapurisa kuti mutenge muri
pasina kuungana vanhu mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu zvino hapana anga aunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo zviri pamutemo chaizvo mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachyorwa vativo zvanzi tisakubvumidzei kuti mudyare miti chete so kutoti patatosvika isu tanetsana navo vachiona chitishu pepa changu chiri pawindowscreen vakatanga kuti mune masidzi emiti hero tikati aiwa matishu madzishe
saka vachamisa vazokwanisa here kudyara muti
president chamisa vanga vatodyara miti uye vaendera mberi neprogiramu dzavo havarambidze nemapurisa kana kuchiivirwa